manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosakana zvakare manero anasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 20, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana pamusangano webato rinopikisa Residents Coalition for Change kuBulawayo. Hurumende yotuka vaongorori vesarudzo vayakakoka ichiti haina chekuvanza. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi vachamisa vati mwaka uno bato ravo hari.
Mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa vati bato ravo riri kukunda kunyangwe ZANU PF iri kuedza kuda kubirira musarudzo dziri kuuya. Asi vati vari kutarisira kuti rwendo rwuno ZANU PF yanyangira yaona. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi vachamisa vati mwaka uno bato ravo harisi kuzobvuma kubirwa sarudzo sezvakaitika musarudzo dza 2018 apo pavanoti vakakunda ZANU PF asi vakabirirwa.
ZANU PF varikugadzira kubira, unozviziva kuti mabudo mazhinji haana kana bazara anobata kana kechi haarine asi anenge aida kukohwa. Saka tiri kuona hedu mabudo achirwerwa rute kuti akohwe pasina kurima, hatizozvitendedza izvozvo. Gorendo tinebadza asine kudini kuitira kuti kana gudo ravo yatori zvirunda dziri dzoke nemisapa ndozvatiugadzira parizvi.
Vaenderera mberi vachiti kana bato ravo rikapinda muutongi richagadzirisa nyaya yekupondwa kwakaitwa zvizvarwa zvemumidlands nematebeleland nemauto emuno kumakore ekuma1980s chiitiko chinozivikanwa nevakawanda nekunzi gukura hundi.
Nyaya yegukura hundi tinaubatanidza nyika, tina kuvhura maronda
Vachamisa vavimbisawo kushandura chimiro cheguta reBulawayo pamwe chete nematunhu ese eMatebeleland vachiti ava nenguva yakareba achisara kumashure segotsi. Vati Bulawayo inofanira kudzoka kuita nzvimbo inoita maindastiri makuru munyika uyezve zvido zvemushakabvu vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo zvekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane kuti nyika ienderere mberi vachazvizadzisa. Asi vafarai marapira vakafanobata chigaro chemukuru wechikamu chezvekuburitswa kumashoko muZANU PF varamba kuti bato ravo riri kuda kubirira musarudzo dziri kuuya.
Muna 2018 vachamisa vakati ZANU PF inoda kuriga, vakati hazvifi zvabvira tichavabata kuti vanoriga sei. Vana veZimbabwe vakabuda vakavhota ZANU PF ikakunda. Vachamisa vakati ndaziva kuti zvaitika nepapi, vanhu vava veZimbabwe vakati kumatare tichandoona. Vachamisa zvavakagona kungoita kuenda kumatare kundozviratidza kupata. Saka isu seZANU PF hatichavateedzeri nekuti tinovaziva kuti murevi wenhema, nhema dzavareva pamberi penyika dzawandisa. Vakasavenganisa vana veZimbabwe havana chimwe chekutaura kunyika.
Vari kuda kuita kanzura weWard 7 kumakokova muBulawayo vakamirira CCC amai Tandiwe Moyo vanga variwo kumusangano uyu vakurudzira ruzhinji kuti ruvhotere bato ravo musarudzo dzemusi wechitatu.
Kudzirira vanhu kuti ngavasununguke nekuwanda kwavo vaende kunovhotera advocate Nelson Chamisa for president, vonovhotera bato reCCC, macouncillors namaMPs eCCC kume napresident wedu Nelson Chamisa. Takatarisira kuti baba Chamisa ndiye achatsitsa muZimbabwe.
Mashoko aamai Moyo atsinhirwa nemumwe wechidiki anga ari muWhite City Stadium vaThompson Shava, avo vati vanonokerwa nekuti vachamisa vapinde panyanga.
maonero achiri kuita vachamisa vanotarisirwa kuti vange vachihwina nekuti ruzhinji rwezimbabwe rwasumuka sezvamunongoona vanhu vazhinji hapana ari kufara nechimiro chiri munyika hazvibvunzwi munhu mumwe nemumwe kunyange ukabvunza pwere kunyange ukabvunza vatana vanongotaura kuti chimiro chemunyika hachina kunaka saka zvandinga kutaurirai pari zvino vanhu vari kuzovhotera purezidendi Chamisa
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaElton Ziki vati mashoko avachamisa ekuti kana vakasabuda vari ivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasi kuzobvuma kukundwa mashoko asina kunaka
hatidi mashoko anoziva pachirongwa ari inflammatory kuti kana ndisina kuhwina hazvibudi zvakanaka musarudzo hatisi kutarisira izvozvo yekuti munhu ngaaremekedze zvabuda musarudzo zvinova izvo zvichabuditswa nesangano rezimbabwe electoral commission
musangano uyu waona vachamisa vachigadzawo vadavid coltart kuti vagova meya weguta rebulawayo vakakunda musarudzo dzakanzura asi pamutemo makanzura ndiwo anovhotera meya uyu wanga uri musangano wekupedzisira webato reccc mumatunhu ematevereland nebulawayo uye vachamisa vari kutarisirwa kupeta kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziriko musi wechitatu chino mangwana kuharare ndakamirira studio 7 ndiri kubulawayo ndini tobias mudzingwa
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook page yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau Zedu.
Hurumende yeZimbabwe iyo yakakoka vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzakawanda pasi rose yave kushora zvakanyanya vamwe vacho ichiti vave kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vamwe vaongorori ava hafaniri kuda kuita zvavari kuita zvavanoti ndezvekuda kudzidzisa Zimbabwe nezveutongi hwejekerere. Vamunangagwa vanoti Zimbabwe yakahwirira rusununguko nekudaro inoziya zvekuita. Mutauriri wavo vaGeorge Charamba vari kushorawo masangano akaita seCarter Center inotungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter neEllen Sirleaf Johnson Center inotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeLiberia. Nevamwewo vaongorori vesarudzo vachiti vari kupindira mune zvematongerwo enyika uye vakaramba vachiita izvi vachadzingwa. Vaongorori kubva kuEU vari kushorwawo asi ivo vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti varongozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Mamwe masangano akazvimirira akawanda nevatori venhau vari kurambidzwawo nehurumende kupinda munyika kuti vaongorore sarudzo idzi. Muguziya nezvenyaya iyi Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Ya mashoko yaya kana kuti accusations yaya haana kunyatsomira zvakanaka nekuti anowanda minor process yedu zvekare yemaelections. Maelections aya tikusangana nawo in a few days. Maelections aka ari very important and anofa kuva achionekwa achi encompass akakuti uona akakurespekta maonero maobserver akasiyana-siyana. But kana zvasvika pakadai so zvekuti kuda hurumende kana kuti vanoshandira hurumende kana vakubudisa mashoko akadai so anenge asinawo zvekare umbo zvinhu zvinoitsa senge zvinoisa madhaka kuprocess yese yemaelections.
Asika hurumende iri kuti pane vamwe vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ichiti vanofanira kungoongorora kwete kuda kupindira vachiti vanodei pahuku yemweni.
Hongu maobservers zvaafwa kuachiita kuobserver and kana vaobserver wobudisawo mashoko avo ekuzvaanenge vaonawo. Izvi zviri kunzi vari kuinterfere zvunhu zvokuti nangwe kuri kutaura kwemashoko acho zvunhu zvokuti hazvinyatso kubudisa kuti interference yacho iri papi chaipo chaipo. Saka kana pane maissues akadai so nemaobservers zvinhu zvakanaka kuti at least one of the vacho achaone kana kuti kusorwa kana kukachamadzwa nemashoko achibuda mumapepa nawo but hurumende yacho kana ine ma atingati ma issues ne mama observers ano wane protocol yokuti vavadedze vataure nao and vaise gwara rao kauti zvavanenge vachiexpecta from them. But mamiro akaita zvinhu iko zvino zvinongoita senge mashoko ari kungotaurwa anova iwo anozokanganisa yatingati credibility yama observers kunyanyanya vanenge vachibva kumanyika dzakaita sana EU kana kuti vana Carter Center vekuAmerica. Nekuti iyo avo vari kuuyawo vachingoongorora zvavakuongorora and hakuna kwavakarerekera. Saka izvi zvinogona zviri zvimwewo zviri kutyawo vamwe vanhu vari muhurumende kana kuti rimwe bato risingadi kuti voona vanhu vakadai sevo vachipinda maelections edu kana vachiobserva maelections edu.
Totarisawo nyaya yekukosha kweivo vaongorori kubva kuEU kubva kuAmerica tichitarisa kudyidzana kwenyika dzemuEU neAmerica naiyo Zimbabwe. Sei zvakakosha kuti pave nekudyidzana kwakanaka apa?
Ya, kwakakosha nekuti iyo Zimbabwe ndiyo yanga iri pamberi pekuda kuita yavanoti re-engagement nemasangano akaita sana EU uyezve nevenyaya dzemasanctions wanenge akaiswa paZimbabwe nenyika dzakaita sana America. Saka kudedza maobservers wo anenge achibva kunyika iyi zvakakosha pakuti kana maobservers akauya wakaobserva maelections and akaonawo maelections acho achifambawo zvakanaka zvinhu zvinopawo atingati credibility kumaelections emuZimbabwe. But pakatanga kuita kana kuti mashoko ekupokana maelections acho asati ambototanga kudai so zvinhu zvinova zvinokanganisa re-engagement efforts anga achiitwawo nehurumende zvinongodzoserwawo nyika pa5 years dzata tichingorarama.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Muturi wenhau ane mukurumbira zvikuru munyika Ian Rath uyo akashaya nemusi wechitatu aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Vatori venhau vakawanda nevamwe vanhu vaungana pakuradzikwa kwake. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutori wenhau uye vakambotungamira sangano revatori venhau remisa Zimbabwe vaRashwet Mukundu.
Mashoko ekushaya paYan Rath nechitiko ichi akauya senzira yakashamisa vazhinji vanoshanda mune zvekufambiswa kwemashoko vatori venhau. Isu patakatanga kuita basa rekutora nhau iri Yan Rath aive mumwe wenyanzvi yainge atiwo nemakore achiita basa iri. Aita basa rake mukuperera kwese aive munhu aitaurika naye kuvadiki nevakuru vanova vatori venhau. Aive munhu aive neunyanzvi mukutsanangura mamiriro anga akaita zvinhu munyika yeZimbabwe. Saka ndinoti kurasikirwa kukuru kwaitwa vatori venhau kurasikirwa kukuru kwaita nyika nekuti ndiye mumwe nevatori venhau vaive neunyanzvi vaive neunyoro uyezve neruzivo rwemafambiro aita nyika uyezve nekutsanangurira vanhu vanga nekuziva kuti chii chiri kuitika muZimbabwe.
Tiri kuonawo vamwe vanenge vari kuchema-chemawo mazuvano kuti matorerwo enhau emazuvano ati siyanei nekare. Vachitarisa mabatirwo aitwa basa nana Ian Rath vana Jeff Nyarota nevamwe, munowirirana here nemuone iwoyo?
Ichokwadi kuti matorerwo enhau ati siyanei ati dzikirei. Tinoona vatori venhau vazhinji vachinhonga svosve nemuromo vachishaya chokudya vachishaya chokuchengetesa mhuri dzavo. Izvi zvaakukonzerawo uori hwaakuitika zvaakukonzera kuti vatori venhau vamhanye kwose kwose vachiedza kubatanidza kuti vangararame sei. Saka vatori venhau vari parumanadzombe pakuti mari dzavari kupiwa nemashandiro avari kuita aakukonzera kuti munhu aite mabasa akawanda. Aakukonzera kuti tive nevatori venhau vanove varimi kuve nevatori venhau vanenge vachibatsira vakuru vezvenyika vemakambani kuti vagadzirise zvimiro zvavo. Tine vatori venhau vaakupindwa mukutsvaga mari nenzira dzeukopokopo dzakaita sekupiwa chokomhomi nezvimwe zvakadaro. Tiri kuonawo zvakare kudzikira kweunyanzvi mukufambiswa kwemashoko. Saka tikatarisa mabatsirwo aitwa basa nana Ian Rath mabatsiro aitwa basa nana Jeff Narota na Trevor Mube nevamwe kumashure tinoona kuti zvaita musiyano.
Asi ka hurumende iri kuti iri kuedza kuvandudza mitemo nezvimwe kuti vatori venhau vange vachishanda vakasununguka munyika umu.
Zvingadaro hazvo kuti hurumende yasandura apo neapo pamusoro pemitemo ine chekuita nekushanda kwevatori venhau kana tinokufambiswa kwemashoko. Asi tikatarisa upfumi hwenyika tese tinowirirana kuti hwaondonga ende izvi zvaita kuti vanoshandirwa nevatori venhau vatadze kuvachengeta kana kuvabhadhara zvakanaka.
Mutori wenhau uye vakambotungamira sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMisa Zimbabwe vaRashwit Mukundu vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano nekuvheneka mitumbi yevanhu dzinonzi dziri kushanda kwemaawa anodarika 10 pazuva kuedza kuvheneka mitumbi yevanhu vakatsva nemoto zvekusazivikanwa kuHawaii rinova rimwe dunhu reAmerica. Nyanzvi idzi dziri kuedza kuti dzizive kuti vakafa ava ndivanani kuitira kuti madota avo kana mabhonzo aendeswe kuhama dzavo kuti vakwanise kuigwa. Vanhu vanodarika 100 vanonzi vakafa, asi huwandu uhu hunogona kukwira zvakanyanya sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, nhumwa dzesangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS dziri kutungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeNigeria General Abdusalam Abubakar dzasangana nevakapidigura hurumende muNiger nhasi kuedza kugadzirisa kunetsana nekudzora mutungamiri wenyika akabviswa pachigaro nechisimba vaMohamed Bazoum. Asi mauto ari kutungamira aya ati achadzosera nyika kuutongi hweruzhinji mushure memakore matatu. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Nokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tina
ini ndinoitwa Mzvare Falondunga, ndinoshanda ndiku Project Vote 263, iyo organization inoshanda nevechidiki munyaya dzemaelections.
Mzvare Falondunga, mungatiudza kuti zvii zvamanga muchiita nguva dzose idzi kukurudzira vechidiki kuti vapindewo musarudzo idzi?
Isusu tange tichiita maprograms akasiyana siyana kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachiparticipata mumaelections. Tange tichiita atinoita atinonzi masports tournament muchirungu kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinoregista kuvhota uye nekuvhota through masports. Tange tichiitawo atinoti maclean up campaigns aya ataita nationwide muvhiki rapfuura, atakaita kumat north, mat south, Chiredzi, Masvingo pamwe chete neHarare kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinovhota musi wa23 August. Tanga tichiita zvakare aya tinoti madoor to door voter mobilization, atinenge tichikurudzira vechidiki through maflyer distribution. Maflyers aya anenge akanyorwa information inenge ichiratidza polling, anenge ari mapolling station based flyers ekuti kana tiri kuHarare ukukwadzana polling station yenyu iri pakati mukunovhota musi wakati nemusi wakati.
Zvirongwa izvi zvanga zvichitambirwa sei nevechidiki?
Vechidiki vange vari kufarira zvingaita nezvirongwa zvakadai because vhiki yenge isinganatsoita basa rayo nemazvo mukutraya kuudza vanhu maerano nezve maelections. Saka vakawanda vakanyanya kunyanya kumaruwa vainge vasitorina information yezve kuti kune maelections musi wa 23 August. Saka vakawanda vainge vachifara zvikuru nemaprograms vainge tichiita seproject vote. Vange vachitambira zvikaita nemaoko maviri. Kuzi vakawanda vava kuziva nawo kuti musi wa 23 August vari kunovota.
Imi mune bato ramunoshanda naro here kana kuti munenge muchingotaura nevechidiki chero kubatura vari?
Isusu hatina bato ratinoshanda naro, tinoshanda nevechidiki wese. Pachirungu tinoti kuti we are non-partisan, we are non-political. Hatina bato rekuti tinoshanda naro, tinoshanda nevechidiki wese. Whether vari kuMDC, whether vari ZANPF, whether vari CCC, as long vari vechidiki. Kuzvedzera ndirokuzvira vechidiki vese kuti vange vachinge vachiparticipate munyaya dzemaelections, nge vachitora zvigaro zvese nekunge vachinovhota nekusarudza vatungamiriri vanenge vachizvira kuti vatungamiriri in the next 5 years. Saka hatina bato rekuti toshana nebato iri, tiri non-partisan.
Sei zvakakosha kuti vechidiki vavhoterwe kana kuvhotawo musarudzo?
Zvakakosha zvisingaite kuti vechidiki vanga vachivhota uye nekuvhoterwa musarudzo, nekuti muZimbabwe vechidiki ndo vane yatinoti pachirungu the majority in terms of the population, was 67.8% of the population. Saka zvakakosha zvisingaite kuti vechidiki vange vachivhoterwa musarudzo, vange vari involved mumadecision making processes, also kunge vange vachinovhota vasarudzi vatungamiriri avo vanenge vachizodiliva zvavanenge vapromisa during the campaigning period.
Asi munoona vechidiki vachibuda here neuwandu hwavo? Nekuti tiri kunzwa kuti vamwe vanenge vari kuzengurira vachiti nyangwe kuvhota kana kusavhota zvakangofanana.
Saizvezvi semaonero rangu, vakawanda vechidiki vari kubuda vachinovhota. Sekuziya kenyu, vanhu vakawanda vati nekei nezviri kuitika muZimbabwe. Saka vakawanda vechidiki they are geared up for change. Then kozoitawo avo vari kufamba vachiudza vechidiki kuti kuvhota hakuna zvakunobetsera, kuvhota is a waste of time, but vashoma shoma. Asi vechidiki vakawanda, isu seproject vote, saka abvira kushanda nevechidiki kubva 2020 and namba yevechidiki vakakurudzira kuvhota yakati one day zvichaoneka vachinovhota musi wa 23 August. Vakati one day vachabuda neuwandu hwavo.
Aiwa, tinokutendai muzvare Fallon nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda.
Avo vanga vari muzvare Fallon Dunga vanoshanda nesangano reproject vote 263. Aiwa, amawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwei mubvunzo unobva kune mumwe wedu.
Mubvunzo wangu mukuru, mukoma, unoti sei vanhu vanhasi vechinamato zvikuru sei tongoti vechipostori takusiya tsika dzedu dzaiitwa nevakuru vedu vekare, dzekuti kana munhu afa anoitirwa manyaradzo, aitirwa manyaradzo ozovakirwa makuva. Vamwe tinokutaura vanoti zvinokonzerwa nekuti takusiya tsika dzechivanhu kuti vanhu tiita dzechinamato. Handizivi kuti Bhaibheri pane parinotsigira here kuti vanhu vasiye tsika idzodzo vachienda kutsika iyo kusairwa makuva ekugadzirira vafi vavo. Bhaibheri pane panotsigira here kuti kana vakuru vedu vanenge vafa vachinamata vasaitirwa manyaradzo kana kuzovakirwa kwamakuva?
Kutibetsera nemubvunzo uyu, nhasi tina Reverend Fortunate Hove Cooper veConcerned Family Ministry kuCalifornia muno muAmerica. Woye mubvunzo, Reverend Hove.
Nyaya iripo ndeyokungoti kana tichingoti chivanhu chedu tinonzwisisa here zvatinotaura, kana kuti kungoti tinongotevera tsika dzemadzibaba edu pasina wakana anombomira achibvunza mubvunzo kuti ko sei tichita zvatinoita zvakabvobva nokupi hapana ane pfungwa idzodzo asi tinetitsvaga kuti tichi itsika dzemadzibaba edu zvino chinoonetsa ndechekuti vanhu vanofungira kuti vanhu vechechi vanovenga tsika asi dzimwe tsika dzedu zhinji dzacho zvadzo dzemuZimbabwe dzakarunzirwa nemweya isimbori yemadzibaba edu akafa madzibaba edu akafa bhaibheri rinongotaura kuti vakafa havana zvavanoziva neruvengo rwavo zvese nezvavari zvakatoparara navo uye kunonzi munhu wakafa agona kurumbidza mwari vanzi kana waenda kushiori muna vamapisarema 15:17 ine ichinotaura kutotizvo munogorumbidza kana wadzika kushiori hakuna kana wafa unenge watodzika haugoni kurumbidza mwari saka kunzwisisa kuti mwari vari kudza kutizvo isusu panotova nokutsauka kwatinako hanzi vakafa havagoni kurumbidza mwari hanzi kana vaya vanodzika kurunyararo ndiwo mapisarema 15:17 kuti udza zvokuti imi munozvinetsa vaya vari kurunyararo kana zvokuti zvomunotsvaga muchitovadzora ishungu dzenyu idai vabereki vachiri vapenyu idai hama dzichadika imi makamboona kuti tinonopfugama zveshuwa tichinamata uchinzwa kuti vanhu vachiridza ngoma kunonzizvo ndourayiwa nehama siyana naye muroi ihama tisu tinoimba zvakare zvinhu zvakadaro ende chiri chokwadi tichamuka rini kuti mweya inotiudza kuti imi makarasika munoda kunyebhera kuti muno makabatana mumhuri asi muchipondana muchitsondana mumhuri imomo ndotsika yakaita sei iyoyo hazvigumi ipapo dzimbo dzatinenge tichinyatsokuimba kudai dzechivanhu idzodzo dzinotiratidza kuti aiwa toenda mukanoverenga vanyori vakatasana chigwedere nevamwe vanongobudisa indosha kuti jira racho rakatifukidza nderorudzii vanotaura kuti isusu tinopfugamira tinonamata njusu ende ichokwadi kuti tinonamata njusu muZimbabwe saka chivanhu chacho chatinotaura ndechepasi pemvura kachemunjuzu zvinotozoita isusu tinoita rudzikino rwedeliverance kuvanhu toona kuti nokuti njuzu inotonga Zimbabwe inorovora vakadzi vanonzi mbonga mweya uyoyo ndiwo unodzika kumhuri nekumatunhu mhondoro dzichidaro madzishe kana achigadzwa achipinga pasi chingodzi chivanhu motarisa kuti aiwa mukanotarisa tsika dzacho idzodzo dzokuti kunoitwa kupinga pasi nezvechizvese zvichiitirwa mvura kupfugamira vamwari vomvura zvino mwari une dambudziko nazvo izvozvo unotaura kuti hamufani kuva navamwe vamwari hazvina basa kuti tinoona zvakanaka sei tsika dzedu dzinonzwisa tsitsi kuti dzakanobatanidzwa nezvinhu zvisina umwari mwari ndimwari haana kufanana nesu kana tikaramba takaomesa musoro tichiti idzi ndidzo tsika dzedu ndo maitiro edu kungoomesa musoro kwatinoita kunongokuunza kuparara ndo magumo enyaya yacho tsika dzamadzibaba edu kungoremekedza uchivaona kose muchiti kana maakuda zvokuremekedzwa sevabereki moti kwanzi kudza baba namai kutozvotaurwa nebhaibheri
Vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai mibvunzo yenyu yezvechitendero pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka vatereri.
Aiwa tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tombotarisa zvabuda mumakwikwi eFIFA Women's World Cup Football. Spain yakunda England 1-0 kuAustralia ichibva yasimudza mukombe uyu. MuPSL, Highlanders 1, Black Rhinos 0. Triangle 1, Manica Diamonds 3. Wange 3, Yada 1. Kochiti Dynamos 2, Shisham 0. Sezongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zvuru nezvuru zvevanhu zvoungana pamusangano weCCC kuBulawayo. Spain yosimudza mukombe weFIFA Women's World Cup. Tashuka kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murave zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngesonto mhla ka 20 kuNcwabakazi 2023 uKim Stube. Le ndaba zethu lamhlanje.
Ngihambe echolocha. Abantu wathi hayi ngena mfana. Ngibonile amapolisa ngale enkayi, amapolisa wathi hayi ngena ujaha.
Umnumzana nesenjamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli.
Imsebenzi abantu sebethatha ukukhaso before elections. So kuthi after that kuba umuntu angabe continue ngama-policies akhe, abantu bazaqhaswa abaningi, abantwana bazathola imisebenzi.
Abakubandla leZANU-PF bathi uZulu uthakazelela umongameli Emmerson Mnangagwa abazamvotela ngolwesithathu. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele kuvuselelwe ubuntu bukamoyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo. Wayefisa ukuthi abantu eZimbabwe babambane njalo ilizwe lithakazelelwe ngumuntu wonke. Kubika uEzra Jesus Banda.
Uchamisa wethule amazwi la namhla eWild City Stadium ngobulawayo emhlanganweni omkhulu webandla leCitizen Coalition for Change okukhankasela ukhetho oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo. Uchamisa ucele abantu ukuthi bamvotele labanye bakhe esithi lokhu kuza kwenza ukuba alungise ilizwe ngendlela ayifunwa nguNkomo oyesaziwa ngokuthi ngufather Zimbabwe.
We want to restore the dream of ubaba Joshua Nkomo. Ubaba Joshua Nkomo is the only leader I saw who had a liberation ideal, liberation idea, and liberation dream to unite the people of Zimbabwe. He is the founder of the For Everyone mantra, For Everyone philosophy. Umdala wethu, umdala welizwe. I'm going to stand on the shoulders of Ubaba Nkomo to unite the country, to move the country forward, to heal the past wounds, and to make sure that we are one.
Uchamisa uthe kulobandlululo lomangalisa eZimbabwe okugcindezelwa amaNdebele kamzilikazi kamaThobana abalezikhundla ezingatholuto kohulumende lakumakampani elizwe uthi uza kumisa konke lokhu engakhethwa nguZulu ngolwesithathu.
They are non-Ndebele people or Ndebele citizens who are occupying senior positions in government. For the first time we'll have police commissioner, we'll have even an army commander who is Ndebele, because we want to unite our country. We want people to be brought together and to move together. We'll move from tokenism. I don't want people of Matebele to continue being told that you belong to the vice president of the nation.
Uphinde wathuza lungisa ukuningi okuhlupha abantu eZimbabwe okugoqela kuselakala kwemisebenzi, ukubhidlaya kwezibhedlela, ubukhohlakali lokunye. Uthe uhulumende wakhe uza kwenza kube leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa, njalo uzawekela ukudinga abasekeli beziphathamandla lezi.
This young leader is going to remember Matebele land. This young leader is going to move Matebele land forward.
Uthe kuzalungisa njalo udaba lwezabelo oza kwenza uba ahlale kobulawayo leHarare. Ugcizelele esithi uzalungisa umnotho osugugudeka okwethusayo ezemfundo lokuhlupha amapholisa namasosha athi alile uvotele ebandla leZANU-PF kukhetho lwama-postal balloting.
Ngihambe echolocha abantu bathi hayi ngena mfana. Ngibonile amapholisa ngale enkayi, amapholisa athi hayi ngena ujaha. Nihambe barracks, inoeliweli in barracks, amasoja etu aja hai, aumdala, ngena mvana. Angazukuti kwa napo wando ula wae utini. Angizu utini.
Omunye wabahambe emhlanganweni lo ngumnumzana Dumisane Nyongolonkomo, yena ufuna ukuba ngukhansela ka-Ward 5, umntana omnye wabakaJoshua Mqabuko Nkomo.
okokuqala yikubisela ubulawayo abe ngubulawayo esimaziyo ubulawayo ohlanzekileyo nxa sikhangela nje ubulawayo usengcolile ngasaqedakala nxa sikhangela kubulawayo sibili izinto ezingisezafa izakhiwo sezafa umgwaqo izibane ama-street lights
omunye njalo umnumzana promise mkhonazi okubandla le-triple c layo utho ukuthi ke sebenqobile
labazazama ukuqina njengeminyaka yonke kodwa lathi silayo imizamo esiyenzileyo ukumekashure ukuthi ukuqila kwabo akusoze kukhuphe lutho
ibandla lezanupiefu namhla beliqhuba imihlangano ethiyene yezindlini zabantu njalo likhangelelwe ukuba lizakwenza imihlangano ntambama ebizwa ngokuthi ngamapungwe ezabelweni ezijiyeneyo umnumzana richard moyo umphathi ntambo wesabelo semathenan north uthi baqhuba kahle imikhankaso yabo ngoba uzulu uthakazelela okungenziwa ngumnankagwa ingavotelwa mhlaka 23 ncwabakazi
abantu vele before bengakasivoteli mabraza kakhulu kuyami iprovince abantu batholile imisebenzi like kwa-a1 ke ku-unit 7 and 8 kuqhathwa abantwana abaningi kakhulu ade besebenza lapha kakhulu edamu kathesi ilake gwayishangali kula bantwana abaningi abaqhathiweyo kuma-mine ematinothisesile mine enkulu eyi-1 ekorean eyayiqhathwa abantwana abaningi but kathesi sekula more than 10 or 8 new companies esezibuyile ku-coal mining ukuqashwa abantwana abaningi kakhulu so in terms of imisebenzi anala ama-investors njengobana imantla kapresident ukuthi weare open for business kula ma-companies amaningi asevula elizweneni ama-factory amaningi ngoba ubulawayo seqalisa ukuvulwa ama-factory avalwa kudala imisebenzi abantu sebeqashwa ukuqashwa before elections so kutho ukuthi after that uba umnankakho econtinua ngama-policies akhe abantu bazaqhashwa abaningi abantwana bazathola imisebenzi
umoya uthi bazalungisa okuningi okufiswa nguzulu abantu bengavotela nankagwa amakhansila labafisa ukungena kudala lephalamende bekubandla leZANU-PF
kuningi izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imisebenzi yakhe iyamkhampenela uyakwazi ukuthi izinto eziningi abantu ade bethenga ama-groceries out of the country but kathesi ama-groceries 90% of ama-groceries ama-basic commodities ungayenziwa khona apha elizweni ukuthi umuntu yabe sekhwezi iphahla lezi ngokuzondisa nje kuphela abantu ukuthi behlamukele uhulumende but otherwise uhulumende into zakhe zonke zihlelekile
amabandla ambalwa azancitha kukhetho olukhulu oluzayo ukuthi abalithumi lanye 11 bafisa ukungena esikhundleni sikamongameli ibandla le-triple c lizakwenza umhlangano walo omkhulu kusasa eHarare okugqiba umkhankaso wokhetho lolu imela yeshuto 7 ngobulawayo igama lami u-Ezra Jesus Banda.
UZulu uzakhetha umnumzana Nelson Chamisa kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa na ake sizwe ingxoxo esiyenze lo nkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lo mnumzana Joseph Juma okudale leZANU-PF Central Committee.
Unelson Chamisa silaye useredi ukuyahlohla enguqinileyo kodwa selimbamba izandla ngokuthi nalivotise amapolisa liwavotise amapolinga agents etshengeko
wakabona uyabona kwakuwilliam gay kumbe kuwilfred gay owakhuthi ibhora emi-right ecenter emi-right phambi kwegobhoroti kwamele it was easier to score than to miss wakhuta yikho kuzayenzwa kubaba uchamisa bamlotsha bantuboni
bamlotsha
hayi uchamisa akakwenza ukuthi akute egolide uchamisa lijaha uchamisa lijongosi asigijimeli lalijongosi siphumuzeni okhulu mina vele ekhaya kimi okhulu abasenzile uthi obahlala phansi baphekele itiye badla ipentsheni akakuhlohle uchamisa kho sikulindele kutshintsha iimpilo zethu thina esi sabancane sabantwana abancane i-future yethu is very bleak our children's future is very bleak and we hope ukuthi ubaba uNelson Chamisa uzakwenza konke kukhanya
golide
mina kuya ngethuso kwaba uchamisa ngoba ngendlela mamlotsha asexotshe ngayo wonke umuntu ade around him from isikhathi sikatswakira laphana sehlelelwe ngabantu okunuka uchago emakhaleni mina bona ngantu angabale state power sizathola ziva ngomkhokheli wenu sure ngoba nxa umuntu ele-democracy
vele i-perpetual incumbency golide yesilwa layo i-perpetual incumbency yilo esilwa layo i-perpetual incumbency want to be the incumbent all the time let people rest sikhona utithi bazaba ngama-advisor bethu sabe sibabuza ukuthi lapha bithi ukuthi senze njani ba right bahlale phansi ke kuphaka mamlotsho lika libona okunye okuchene ukuthi kusebenza njani babugolide
ngabe nguwe mamlotsho omayo utanguwo ngoba upresident hayi lapho la kubiza ukuthi hayi same bonus ubathatha ukuthi amhlabathi uyafanana
ubuza mvothela golide wena themba ukuthi ngemva kwababuchamisa umamlotsho ukhona vote uqinile golide ungesabi ngitsho nabantu abakho vele bayavota beqinile ukuthi umamlotsho ukhona
le ingani ibhasi ke lama break ikhomba sesemehlweni le ingani ngeni zihlahla le
lendlela vele vele sisezihlahleni sikhuluma nje golide sezihlahleni ngenu le sithwale senzima ake lithi sitshintsheni ke sibone ukuthi ujaha usiphathe elene omamlotsho laba basiphathelene ke sibona ukuhlukahlukeneyo even if kusiye empini golide akula khona apho yabamaxhegu ukukhona apho abantu abancane ukuthi baye kulwimpi this is a war and this is a generational war that we need to fight we need to win this for our children deserve a better future
uya ngifake ihlale endaweni edlayala ngutshele kuhle zigcwale I'm sure by the time ngiqeda nayo mhlaka 23 wena uzavotela u-idim nangagolele ezampeni bani bona
umama engavuka laphalele khona golide ame ngenyawo ukuma siwangikhangethi unonhlanhla wenzani sengivotela u-ed u-ed uyangikweleda ungikweleda ukhathazile owalahla ngesikhathi segugurawundi lokho esimfuna lakhathiya sithambo lakhe siyalifuna silingcwabe njengemuli you cannot tell me anything that is beside that ukuthi ngiqala ukhuluma ngo-ed akubuye ukhathazile lapha beko
lapha lizwe unkosazana nonhlanhla mlotshwa kubandla le-ccc lo mnumzana joseph juma akudale lezano PF central committee Siwa ngangeni kusigaba esilandelayo siyesilangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umtshutshisi omkhulu esabelweni seGeorgia khonapha kwele Melika uthi ukhangelele ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump uza kuya entolongweni yakuleyo ndawo enkulu ngolwesine kumbe ngolwesihlanu kulandela ukwetheswa kwakhe amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho ngomnyaka ka-2020. Abanye bakhe bafika phosi amajuma amabili 18 labo bakhangelwe njalo ukuba bazazinikela kuleyo ntilongo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba liyanda inani lababuleyo ngumlilo eHawaii. Kubikwa ukuba sebesedlula kancane ikhulu lechumi 114. Umongameli Joseph Biden ukhangelwe ukuthi uza kwathelelela isihlenge lesi ukuyakhalela abafelwe izihlobo labangane. Sikazizwe ezamasiko.
Senana masiko
wenziwe mandla.
Kwezamasiko lamhla sixoxa lomnumzana Bhatisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngokuqakatheka kosuku lokunanza umzilikazi kaMajobana.
Wazi ukuthi umzilikazi nguyena muntu owabumba wavisa lesi sizwe esithi ngaNdebele. Kumele sikwazi njalo ukuthi ngiye nje nxa sikhuluma ulimi kwisivele njengoba akukhonale kutshana lami ngibhasizwana kuye kungeyena-ke amphathisayo lolo limi lukho nxa ukhangela abanye abomalawi abomozambique abasezambia abakhonale lapho asuka khona awulitho lwababalekela nake banazelela ngakuthi ukhumbula kuqakathekile kuyikubabonga ngomsebenzi abawenzayo
kuyini okunye ungathi kuyaqakathekiswa lapha babanyandi
ngaphandle kokusikhumbuzo esiqakathekileyo luyakhumbuza abantu ivunulo zabo ngolimi lwabo ngakho-ke kuba ngumkhosi oyivuseleli lo lokusipha umdladla ukuthi engisi abanye sebesithi bayakhona kubaphe intshukuntu kubaphe ukuvuselela ukuvela ukuthi balondolozwe amafa abawajilwayo akhona yiso isintu yiso isindebele yibo ubundebele ngakho-ke nalokho kuqakathekile nxali abantu ukuthi liziqheda lapho elisila khona kanti-ke zona njalo impawu zenu akusizwe esilampawu kumele kukhumbuzane ngazo lezo zimpawu.
Namhla besilo mnumzana Phathisa Nyathi, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola.
Ngoba manje sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ilizwi lethwela namhlanje selithola encwadini ngokuluba kukaLuka isahluko sechumi lesithupha indima yokuqala lesibili. Luke chapter 16 verse 1 lo verse 2 ufundeka kanje. Verse 1, wase khuluma nakubafundi bakhe ethi kwakukhona umuntu othile oyisicebi wayenomphathi yena wamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe. Wambiza wathi kuye, kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? Landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba umphathi. Zihlobo zinkosi ezithandekileyo, indoda le enguJesu yayifundisa ngendlela ezijineyo. Enye indlela kwakuwulandisela abantu indaba ezasala ihlezi emakhanda abo ukuze bangayikhohlwa. UJesu wayekhuluma eshumayela ngezinto ezibambekayo kulabo ababezimisele ukuthi bezwe ukuthi uthini. Njoba lanamhlanje basesekhona abangabambisisiyo ukuthi uJesu wayesithini. Lapha uJesu uthi wakhuluma labafundi bakhe ngendatshana emfitshane ukuthi kwakule ndoda wayenothile kakhulu. Ngakho nxa ulolutho olalo uyadinga omunye ubana awuncedise ekukhangeleni inotho yakho leyo. Indoda leyo enothile yakhangela, yabuka, yalalela, yazahlangana lelizwi elalisithi lona lo umphathi ayemchashile ukhanya wayengenzi kuhle. Umbuzo wasusithi, kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? UNkulunkulu izikhathi eziningi uyakhuluma kithi, akhulume kithi ngomzwangedwa, akhulume kithi ngengqondo esilazo, akhulume kithi ngesikubonayo, akhulume kithi ngesikuzwayo. Ngoba yena uqobo lwakhe angazake ehle ezulwini azokuma phambi kwakho, uza khuluma lawe ngendlela eziningi. Okusala ukuthi uyabe esazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Kwesinye isikhathi enze njengombalisi ozabuza umntwana wesikole athi 2+2 yingaki. Ayisikho ukuthi umbalisi kakwazi ukuthi 2 lo 2 kukunika impendulo ethini. Ubuza nje ngoba uvivinya wena, ufuna ukwazi ukuthi wena mntwana wesikolo usuqedisisa, usubambile yini ukuthi nxa kusenziwa ukuhlanganisa u2 lo 2 kuyaphuma. Ngakho-ke lanxa lindoda yayibuza yayinothile ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na, ngenye indlela ingxenye wayeseyenzela ukuthi ayi-stock take, wabona bana izinto zakhe kaseneli. Incwadi zamtshela ukuthi kukhona okungayisikho, ngoba lapha kasizwa kahle ukuthi kambe ngabe kwakungubani owayebuzwa. Kungenzakala ukuthi wayebuza abanye abasebenza laloo mphathi, kungenzakala ukuthi wayebuza lokhu ayekubona kubhala ezincwadini zakhe ezama-accounts ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na. UNkulunkulu laye uyabuza ngempilo zethu, ungayisikho ukuthi ngakwazi, kodwa uyabe efuna uthina sizikhulumele, sivume ubana lokhu akuzwayo ngempilo zethu, akubonayo lendaweni lapho esihamba khona, lalapho esihlala khona, lalapho esisebenza khona, kuyikho yini. Kayisikho ukuthi kakwazi, uyakwazi, kodwa-ke uyabuza ukuthi lokhu engikuza ngawe kuyini. Asikhuleke uNkulunkulu yenza ubana sizihlole ukuze wazi okuyikho ngempilo zethu. NgoJesu ngiyakhuleka, amen. Thank you.
lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo, ungathini lakusasa kweza batsha sixoxa ngokhetho olukhulu oluzayo. Nanku esilakho.
Ngilela umthokozi sinyoni uphuma egwamba esigabeni sejumbika okwamanje ngikwele Botswana. Mina into engayigqugquzela ngokhetho selufikile okungasasela ngasuku zingaki nje ukuthi lufike ukuthi thina intsha encinyane esasela amalungelo amaningi okwenza izinto, yitho kumele sisume ngobuningi, siphakameni ngobuningi bafowethu kobhuti wami labo sisi siyevota. Ngoba udube sibhekane lalo lo sonke selukhangele ubana siphile njani abanye sesize sikwezinye indawo sikuthi kuyasichaza ukuba kuzona izindawo lathi siyafisa ukuphila elizweni lethu. So ngiyalicela ngelincenga ngomusa kaThixo asambeni ngokuningi ukuze lathi sikhone ukuthi lathi sizenzele ikusasa lethu thina intsha. Yinto engayigqugquzela zihlobo zami, intsha asambeni ngokuningi.
Siyabingelela kuStudio 7, sibingelela abalaleli bonke bakaStudio 7, sibingelele bonke abasakazi beStudio 7. Siyabonga umsebenzi enisenzela wona ukusethulela inhlelo ezihlukeneyo lezindaba elisinikeza zona mihla yonke yamalanga. Ngathi uNkulunkulu angalibusisa liphe amandla, aliphe lesuku zokuphila njalo. Okhulumayo nguHelothi wakaSibanda odabuka eGwanda ngaphansi kophahla lukababa uMasuku. Siyazi ukubana isuku zokuvota sezisondele. Engicelayo ebantwini bakithi ngathi singaphakama ngokubambana siyekwenza umahluko ngoba konke sokusezandleni zethu. Asisekho isikhathi sokubuyela emuva, isikhathi esesibhekane laso manje ukuthi sikwazi ukuthi umuntu uvotela iqembu alithandayo, abantu bengahlukunyezwa, abantu bengatshaywa, kodwa abantu bavote ngokukhululeka. Siyabonga kakhulu ebantwini bakithi ngathi singasukuma sikwenze umahluko. Ngiyabonga, thola ithuba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namuhla.
Iqembu leLenders limobele Black Rhinos nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leLenders lokhu likhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo. Iqembu leBosoli lemiklomelo engamashumi amane lanye 41 ngemva kwemidlalo elitshumi lathuba munemunye kuthi elihlezi endaweni yesibili elengezi Platinum Stars lona lile miklomelo engamashumi amathathu lesithupha 36. Weminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leTriangle linqotshwe nge-3-1 ngele Manica Diamonds ngaseGibo. Iqembu leSheshamu litshaywe nge-2 kanye ngele Dynamos ngase Bata kuthi iqembu leWange linqobele iyada nge-3-1 ngaseColliery. Kusenjalo iqembu labesifazane libela ilizwe leSpain emdlalweni wenguqulo eliphakamise inkezo yokuba zintshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba ele-England nge-1 kanye emdlalweni wokucina kumncintiswano we-FIFA Women's World Cup obuqhutshelwa kwele-Australia lase-New Zealand. Iqembu leSweden yilo eliphutshelise endaweni yesithathu ngemva kokunqoba ele-Australia nge-2 kanye ngomgqibelo. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo uMapleni yathi owadlalela amaqembu abalisa eleBulawayo Wanderers, eleZimbabwe Saints kanye leHighlanders uthi umdlalo wenguqu kawusakhwabitheki kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Inyathuthi izinga lomdlalo wenguqu edlalwa kathesi seliphansi kakhulu okokuthi yena uvele akasazihluphi ngokulandelela imidlalo.
Hayi, i-local football ikhiso lihle lanxa ngisiyazibukele ngabukela khona abafana lapho endlala khona e-East Rovers lapho. Lapho embukela khona nje akuthi ngayigadela nithi nyangapi, hayi amanga mabi, ngabe ngiqamba amanga, hayi ibhora kayisaqinanga bakithi. sesizivukelela kuma screen lapha nje amabhora.
Unyathi uqale ukudlala ibhola emchede njalo bengumuntu obesenelisa ukudlala endaweni ezijeneyo enkundleni.
Ngaqalisa ndlala unumber 11. Iwo number 11 lapha ngaqhubha sibili. Kungayisiki ukuthi vele nganjani nginqile hayi. Kwaswelakala umuntu ongadlala kodwa mina ngangigwanisa zonke inyawo. Ngacina ngena khonapho ngadlala sibili okwesikhathi. Abacina ngitshintsha ngena futhi ngangena ku-10. U-10 lo wagcina ethathwa nguMoses Moyo mina ngaku-8 ku-midfield. Ngathi lapho engaphelela khona. Kodwa le gedini ngangibamba nxa u-goalkeeper wethu engezwa kuhle ngangihanjiswa le gedini yebamba. Ngiyakhumbula kwenilanga kusase leBulawayo Kellys. Ngadlala sawina. Ngikodwa mina ngisegedi.
Unyathi udlale isikhathi eside kuqembu leBulawayo Wanderers lona elantshintsha laziwa ngegama elithiwa iGlizi kodwa uke wadlalela njalo amaqembu abalisa ele Zimbabwe Saints kanye lele Highlanders.
Ukuze kwandithathe babenilanda emsebenzini. Nxa nisemsebenzini zabona bona beSaints, bona beHighlanders phandle futhi. Ngangisebenza eRedditor Nkini. Babenilanda khona ngali. Owayendithatha kuqala ngosegedini ahlange ngihluthu namfake emoteni. Hambelanga. Ah, kwaya kwaya, hayi ngacina ngiqalisa ukuyidlalela iMashona United. Kodwa third part of it angiqedanga isizini kuyo. Isizathu ngasitsho kodwa hayi liza kuthi ngilobandlululo. Kodwa kungasubandlululo, kwasuka nje kwahayi kwangani kuyakhethwana ukuthi kulobano yiloko kulobano yiloko. Hayi, lami ngacina ngingasaphathekanga kuhle, ngingasadlali ngikhululekile. Hayi, sehluka nale Zimbabwe Saints. Ichoro ngase ngithathwa ngusayilas Ndlovu ngangena kwahilenda hayi ngaqhuba sibili kwahilenda sidlala la kwafowethu lawa sebasithiyayo gelitaka sesilola womadudu ayesengikhona ngale
unyathi uthethe umhlalaphansi esebuyele kuqembu le-Eagles lapho adlale khona labadlali ababalisa uMaximilian Boy Ndlovu kanye labanye ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji
sike sizwe ezomculo
ungalimiyama Mina, 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 kunu bongumam, 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 mina, mina,
kunu. Ntandu ubingelele uzulonke nje emagumbini amanomhlaba okhulumayo ngufundani Dimande. Zananzeli singe ngabuya lapha inyanga ezimbalo ezidlileyo ngikhuluma ngomcimbi lo oyenzakala izolo. Lapha kade sivula khona ilitshe, iTombstone, yomculo wakoBulawayo uCalvin Nhliziyo, owasithiya ngomnyaka ka-2020. Ya isithanda ukubonga kakhulu abantu abasondeleyo basichasa amakhampani amanyaka oBulawayo asichasileyo kumcimbilwana hayi uhambe ngomumo sibili kakhulu so hayi umfo kaNhliziyo sinananzela ukuthi indoda eyaqala ukuhlabela ngomnyaka ka-96 khonapha koBulawayo elabo 10 years kodwa waduma ngomnyaka ka-2014 elokhu ehlabela kuphela ngoba wayesazi ukuthi akwenzele yena umculo azange akasebenzele umuntu So uzananzela ukuthi impilo yakhe yonke ngumuntu ongazange akasayinwe waye ngubhosi wakhe kumusic ngiyo wayesayina abantu uzananzela ukuthi imali yakhe futhi wayeyenza entweni eziphathelane lo mculo either wayeproducela abanye izingomo eyenza ama-artworks yonke into nje ephathelane lo mculo yayeyenza so uzananzela futhi ukuthi iflag lakoBulawayo ke waliphakamisa kakhulu ke waphefoma endaweni ezinjengabo-Germany ke waphefoma e-UK okay, wa headliner sibili khona ngale eBirmingham hayi siyabonga kakhulu liqhawe sibili omele silikhumbule so ngomunye umculo wakoBulawayo odlala ichaza kakhulu zananzela ukuthi waduma ngengoma okuthiwa bebengakhola 2014 lapha aba ngunumber 1 khona ingoma yakhe for over 20 weeks ngomnyaka ka-2015 olandelayo wakhipha i-album okuthiwa That Love Ever Boy wakhipha ingoma okuthiwa Zikhuphani yathandwa umculo wase-South Africa uCasper Nyovest wahle wacela ukwenza la i-remix yala ingoma engenye yakhuphula izinga le-career yakhe kwezomculo so hayi sibonge kakhulu kuzulonke nje emagumbini omhlaba
efadani ncane mkhanyelele ingane yami ngezelele imali yami I just wanna make a couple of billion
I think we should kill this one today, man. Black Friday. Black Friday.
To tap into the conversations I'm having with God daily, you'll understand that I need all my blessings like in a hurry. The way people be dying is scary and got me worried. That's why I'm hustling.
So, uncle, again, for on demand, is not a tribute to the Lord. I'm trying to scan a level. So, umnumzana nasemjamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli kuthi badlalezana uPF lithi abaningi bafisa ukuvotela umnumzana uMasomnangagwa Sikuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngomthambo osithemba uGibbs Dube yelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.